Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 3/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Around with 40 nenyaya yeboma kwezvipenyu zvevaraini tovhura here temba inotanga kotoro imwe tokasei neboma kwaita upenyu ticha abvenderesa mwana wake kuchikoro anofanira kudzidzisa vana vevamwe vakuru iye wake akagara kumba anokwanisa kuuya kuchikoro kuzoshandira vana vevamwe iyevo vake vakagara kumba agoni kuvapfekedza agoni kuvaendesa kuchikoro agoni kuvarapisa kuvaizoti kongiresi yedu iri kuda kubuda nezvisungo zvakati wandi kuti todii neramangwana rechiuchi muzimbabwe.
Nhasi sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kutanga musangano waro wemazuva matatu muHarare.
Zvinhu zviri kunetsa, saka muri kuona taakutizawo tichiuya kuti pamwe tingaone zvinhu zvingasununguke. Nekuoma kwezvinhu kwenge kwakaita gore rakapera, tiri kufungidzirwa kuti pamwe gore rino zvinotinakira. Mheneiwo vatongi venyika vari kutonga nyika kuti vari kuzvionawo here, kana kuti vane hanyawo here nemhuri yavo, kana kuti vari kungofunga zvavo zvematumbu avo bedzi.
Mhuri yeZimbabwe inokurudzirwa kubatana kuti ikwanise kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Semazuva ese tichaunza mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kutanga musangano waro mukuru weCongress uyo uri kuitwa muHarare kwemazuva matatu kutanga nhasi. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti musangano wavo uyu unove wechina, uchaonawo kusarudzwa kwevabati vezvigaro zvose kubva kumutungamiriri wesangano kusvika kuvatevedzeri. VaMajongwe vanoti pamusangano mukuru uyu ndipo pachasungwawo chisungo chekuti vararidzi vodzokera kubasa here kana kuti kwete, pachavhurwa zvikoro kotoro ino. Kusvika pakavharwa zvikoro gore rapera, nhengo dzesangano iri dzakange dzave kuenda kumabasa kaviri chete pasvondo dzichiti dzakanga dzisina mari dzekushandisa. Ngatinzwei vaMajongwe vachitatsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kuita inonzi the 4th National Congress yeTTUZ. Tiri kuita takanangana nekuti tiri kuda kuti toita sei nekuoma kwaita upenyu hwemuraivi. Nekuti trust yedu ndeyekuti takadedza mapato ezvematongerwo enyika kunyanyira nezvaMDC. Tikavati ivo semapato ari kuda kutonga nari kutonga, ticha vari kuona under the austerity plan for education, maticha orarama sei ndochikuru. Then tichaita discussions around kuti todii nenyaya yekuoma kwezvipenyu zvevarairi, tovhura here temba inotanga kotoro inoi, tokasei nekuoma kwaita upenyu ticha abveni kuendesa mwana wake kuchikoro anofanira kudzidzisa vana vevamwe vakuru iye wake akagara kumba anokwanisa kuuya kuchikoro kuzoshandira vana vevamwe iyevo vake vakagara kumba agoni kuvapfekedza agoni kuvaendesa kuchikoro agoni kuvarapisa kuvaizoti kongiresi yedu iri kuda kubuda nezvisungo zvakati wandi kuti todii neramangwana reeducation muZimbabwe. Kureva kuti kubva nhasi kusvika sande patichadzokera vanhu kudzimba dzavo tinenge tabuda nezvisungo zvekuti tichipedza ipapo tanyorera vamunangagwa kuti vamunangagwa matika eptuz 14,000 DY atora danho rekuti ende todangira kuti mamwe maticha ese kana ari magenuine ticha imwe ndobva tichaona kuti achasapota here zvisungo zvinobuda mukongiresi medu kana kuti vanotiza nepavari vachingoti vanoda kupa dialogue yechanzi nekuti hei dialogue taedza gore negore. Kwamunangagwa ndakaenda kairi katatu gore rapera, kupublic service commission ndakaenda kasingaperi, tsoka dzaa kutorwadza.
Musangano wenyu wekongresi wamuri kutaura nezvavo uyu unenge uchisarudzawo utungamiri here zvakare?
Chokwadi pari kutaudzwa utungamiri ende chikuru ndechekuti varairidzi ndo vanotarudza vatungamiri vanovatungamiri. Ende chiripo ndechekuti utungamiri uhu hunotarudzwa kuripo, nenyuwo riripo pakutarudzwa ipapo. Kana ndinenda tarudzwa muchango ndiwo achinzi Majongo adzoka sasecretary general weTPUZ kubva pana 2020 kusvika pa2024 kana pa2025. Inenge tiripo nekuti toendepi, nyika ndiyoyi, mabasa ndiwo atakadzidzira. Mukatarisa zvakare kuti kwese kune vanhu vokutungamirwa vanhu, maofices acho ari limited. Tiripo zvechekuti ndatiitei correct leadership tikwanise kuita articulate zvichemo zvevaishandirawo nepamusoro ndevari kutitarudza. Kana vatitarudza toita basa sekupfuwa kwavanenge vatiita.
Zvigaro zvipi zvinenge zvichitarisirwa kukwikwidzwa?
Zvese hapana ati kukwikwidzwa ba. Kubva kuna president kusvika kuna teachers with disability, kubva kuna vice president, munhu wese takavapa mukana wekuti vari kuda kukondesa ndavakondesa. Saka ndozviripo line up yacho yevanhu vakatarudzwa Sunday tinenge muchiiona kuti heyo bhuku yabuda TPUZ leadership iri panapa.
Tichitarisawo zvikuru zviri kutarisirwa nesangano renyu mugore rino ra2020 ndezvipi?
Tinongotangira panyaya yemuhuro ipapo kuti hatisi kutarisira kuti hurumende inotitaurira nyaya yeosterity kuti ticha anotambira $700 iye achimidza 5000 kuti ticha anowana 5 vakwanise kurarama. Hatigoni kuti tikwanise kubvuma izvozvo ndochekutanga. Nepiri ndechekuti tine zvinhu zvataramba tichingotaurirwa kuti tichagadzisa izvozvo maconditions of service, tine zvikwanisiro zvebasa, tine nyaya dzehousing, nyaya dzevanani manisaiei nezvimwe zvatingambonyeperwa kunzi tichakupai maexemptions ekuti tiona kutenga mota kunze. Vakatenga mota idzi zvinonga vairi kana vatatu. Kwekuti zvatakatarisirana nazvo hapana chicha chatiri kutaura. Hatingamboti tikuda kuti tipuhwe michini yekusvina mafuta kana tioda tipuhwe michini yekugaya goridhe negavhenment. Tikuda mabasics anoita kuti tikwanise kufedzera nyika.
Makakokawo here vamwe vemasangano evarayiridzi kana kuti mamwe masangano evashandi?
Chokwadi ndechekuti takavakoka vese, ndichoita kuti mukwanise kuwana purogiramu takakoka vese vatinosenza navo kutrade union congress of Zimbabwe. Takasenza masangano atinosenza navo atingativo maNGOs even mapato ese takavakoka kuti vazotaurawo masolidarity speech avo. Saka hapana watakasiya, munhu wese takamukoka.
Avo vanga vari munyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo pasi rose riri kupemberera gore idzva ra2020, sangano remasvondo muZimbabwe reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rakakurudzira kubatana pakati pemhuri yeZimbabwe richiti iyi ndiyo nzira chete yokupedza matambudziko akatarisana nenyika yavo. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wesangano reZCC, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti gwaro iri rakaburiswa mushure mekuzeya nyaya yekutambura kwemhuri yeZimbabwe pamisangano miviri yayakaita mwedzi wapera.
Statement yatabudisa yegore renyuye yabudiswa neZimbabwe Council of Churches inotora mashoko akagadzikwa neutungamiri weZimbabwe Council of Churches kubva musangano wavakaita 30 na 31 October vachironga urongwa hwegore rino vakabvumirana zvinhu zvinokurudzira basa ravanofunga kuti rinofanira kuitwa kuti gore rino ra2020 rive gore rekupinda mukuzorora kwedu kwakazara tichirangarira kuti Zimbabwe yasvika makore makumi mana ekuzvitonga kubva paudzvenyiriri wemushure me1980.
Vanoti apo nyika ichange ichipemberera makore makumi mana ekuzvitonga gore rino, zviri pachena kuti mhuri yeZimbabwe ichiri kushungurudzika nemamiriro eupenyu hwayo.
Asi zvakadaro tinorangarirawo kuti sevana vekwaIsraeri vakafa amba murenje makore makumi mana vakazopinda munyika ichipikirwa neutungamiri hunoonawo makore mana atafamba aya kuti honge anga nezvimwe zvinhu zvakanaka zvikuru zvanga zvirimo, asi manga mune kushungurudzika nokuchema zvikuru kwevana vemuZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti ZCC ichaedza nepose painogona kubatana nemhuri yeZimbabwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika mamwe ave nemakore akawanda. Vamutata vaenderera mberi vachiti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe rakafanana nedambudziko revana veIjipita, naizvozvo kune zvinhu zvakasiyana-siyana zvinofanira kuitwa. Vatiwo mugore ra2020 mhuri yeZimbabwe inofanira kushanda kuti munyika muwe neshanduko. sangano re ZCC raburisa mashoko aya panguwa iyo murie Zimbabwe inogara mu South Africa ichiri kuchema ne mamiriro akaita nyika yavo munyaya zeze ufumi neze matongeruwe enyika chimwe chizarwa che Zimbabwe icho chakapemberera gore idza chiri mu South Africa varu mumba chitio vanoti gorera 2019 rangi rakaoma
zviri kunetsa saka murikuona takutiza kuti chiuya kuti pamwe tingaone zvinhu zvingasununguke nekuona kwezvinhu kwenge kwakaita gore rakapera tiri kufungidzirwa kuti pamwe gore rino zvinotinakira mheneyo vatongi venyika vari kutonga nyika kuti vari kuzvionawo here kana kuti vane hanyawo here nemhuri yavo kana kuti vari kungofunga zvavo zvematumbu avo bedzi iye zvino South Africa kuno takazara kuno takatowanda tiri kushupika asi zviri nani pane kushupika kwatiri kuita kumusha tiri kutarisirawo kuti dai denga razarurawo zviringi rakaita mamwe makore zvino zvinenge zvinonyadzisa kuti zvinobva zvangofanana kuti kutongwa kwenyika nedenga racho zvese zvobva zvangoenderana zvakadaro tapota tibatsireiwo imwaridzi wenyika
vaenderera mberi vachiti vane tarisiro yekuti nyika yeZimbabwe ichabudirira mugore ra 2020 Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vatsigirawo mashoko aya vachiti hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Pane nyaya dzakasiyana-siyana kune zvematongerwo enyika zviri kuratidza kuti nyika iri kuramba kugadzikana panyaya idzodzi pane matakatamwa akawanda pamusoro pezvematongerwo enyika pane zveupfumi mabasa asi kuwanikwa hakuna vekunze vari kuunza mari hapana cheuviri chiri kunyatsoonekwa kuti chiri kubuda panyaya dzezvese zveupfumi panyaya yekugadzikana zvakanaka kwevanhu zviri kuratidza kuti vanhu havana kugara zvakanaka nokuda kwekuti mishonga muzvipatara hamuna marodzi anofambiswa nevanhu haasi kuratidza kuti zvakanaka kuendesa vana kuzvikoro kuri kuoma iko kutenga zvokudya chaiko chaiko zviri kuomera vanhu saka gore iri gore ranga rakaoma chaizvo
asi vaendererawo mberi vachiti vane tarisiro yekuti gore ra2020 rinogona kunge raka siyana nerapera amai nenzi ngarivhume avo vanobva kwamhakwe kumanikaland vanotiwo gore ra2019 rainge rakaoma zvikuru chimwewo chizvarwa chechidiki PSN Gada anoti mugore ra2019 zvakange zvakaoma kune vechidiki kunyanya munyaya dzekuti vawane mabasa nekuda kwekuti vazhinji vavo havana magwaro ekugara kana kudzidza muSouth Africa vaMaxwell Nyakwema avo vanodzidzisa muJohannesburg vakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti mugore rino ichengetedze kodzero dzavanhu muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutsvaga mafuro manyoro sezvo upfumi weZimbabwe wakaita manyama amire nerongo ndakamirira studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini Mo Blessing Munjoma
Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi Mu Daily News sangano repasipote rinobatsira nezvekudya re World Food Program rinoti matura aro anenge asisina zvekudya mwedzi unouya wakukadzi izvo zvichakonzera kutadza kwaro kubatsira Zimbabwe nezvekudya Mu Daily News nekare vemakereke vari kukurudzira kuti vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vaite nhaurirano dzekupedza zvinonetsa munyika Mukroniko, hurumende inoti yakwidza mari inobhadharwa muzvipatara uye ichiti yatangizazve kubhadharisa madzimai kana achibatsirwa muzvipatara zvehurumende. Bazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika rinoti rakasunga vanhu vanoita zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere vakange vatyora mitemo yekupinda nekubuda munyika zvinosanganisa kupinda nekubuda munyika munhu asina mapepa ekufambisa kusadhindisa magwaro ekufambisa uye kushandisa magwaro ekufamba akabiwa yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo
Makasimba here ana mukoma Jonga ana mukoma Blessing ku Studio 7 kwamuri uku tinofara chose nenhaudza munotipa idzi dzinenge dzine chokwadi tinotenda rambai makadaro mugore rino ra 2020 ratiri rino uyu murume anonzi ene Jim Todrim, Anu Botaura, Aninga Chinato, Joshua, Arkutaura, Ergana, Gutaninga, Chingo to Chira Taur, Gazi, Aninga Taura, Bozano Taura, Nagana Direction, and as Naganam Soro, Kochiti, Batore Pola, Jirochoquadi, Dejemugot, Matsuro, running what she did, as Nagana Direction, and as Nagana Chiz, Wano Gumba Gumba Pola, Jisi, you was Naku in my elections. Awe Zanu PF Mnangagwa asana president nekuti anangana statement raanombotaura rine musoro paanenge akaunganidza vanhu. Ngazwe zvaanenge achitaura kwete kungotaura chero ataura zvaanenge achitaura izvo. Ndatenda hangu ndinoitwa mukoma Ignatius Zhuwau ndiri kuno ku South Africa kupota Elizabeth.
Makadi makadi vashamari vestudio seven nevateereri vestudio seven ndinoti makadi zvenyu. Ini ndinoitwa Peter ndinebva paCape Town apa. Ndipa ndiri pa Cape Town. Ndira kutaura pamusoro paEnergy Mutodi. Kana asina chekutaura pa Studio 7, beta anyarare zvake kana kutoridza muridzo chaiko. Nekuti ari kutipedzera nguva. Zvari kutaura zvisarwa nemunhu mukuru izvozvo. Shuashu ataure kuti vachamisa vada kupinda muhurumende neback door. Akazoona kupi izvozvo. Please kana pfungwa dzake dzisina kunyatsa kuita mushe ngatere kuChina nenarapo.
Ndoda kutenda zvikuru ime Studio 7 zvara nhasi nekuti paine zvinhu zvamunoita mazvese January to December dzinova dzinotepenyura zviri free and fair. Ine zvinondikashamadza nechokuti vanotiramidza maUS dollars muno muZimbabwe but ivo vanohora maUS dollars. Which is my minister, Roman 950 US dollars. Konzwa isusu tohora mabondi. Saka every chinja totenga muno muZimbabwe kazhinji kacho kana chiri chinja kakosha tochitenga nema US dollars. Zvinhu zvese zviri kutengeswa nema US dollars kunze kwechikafu chisina kana nebasa rese ndochiri kutengeswa nema bondi. Saka ndotadza kuziva kuti why vari kurambisa kuti tishanze ma US dollars. Ivo vamunangagwa matips avo ese vanoenda ma US dollars. And pay zao zese dziva gore ma US dollars. Everything he does is US dollars. Mari zao zese ma US dollars. Saka andosheya kuti why vasinga tibvumira kuti tishandise zviri pamutemo ma US dollars achiri avo. But achiri kungosenza muno ma US dollars. Mabhondi atori mashoma pane ma US dollars ari muno muZimbabwe. Ma US dollars akawandisa zvekuti mabhondi mashoma. Saka naizvozvo ndoda kukutendai chaizvo. Nekuti tisiisane zvinoitika munyika patichatora nyika yedu ino anova gore rino kana kuti rinotevera iro kana kuti 20 hamheno wacho iyeye tinoda kuti muvake muzinda wenyu muno muHarare chaimo chaimo ndimoandikita kuda kuti mutepenyura life muri broadcast yedu chaiyo chaiyo because ndimunotiudza chaizvo chaizvo zvatinofanira kunzwa.
Vachamarari pastudio 7 apo ndokukwazisai mose ndinoitwawo shumba yaonda kuno kuSouth Africa kusaidi rekudzanini uku. Ndine urombo zvikuru nemupurisa akaparadzwa nemashurugu asi ndine chimwe kumwe kutaura kwoumwe muono wakasiyana nemaonero anoita vamwe mapurisawo iwo pachavo kuti tivanzwirewo tsitsi. Ngavabatewo vanhu zvakanaka pane zvavari kuita zvekuti ivo vakatumwa vanonosvika vachiponda vanhu every time. Mburisa ati vamuvengi wemunhuwo museviriyan nechikonzero chezvavanoita zvekuswera vachiti ivo vakangoona vanhu vachifamba murodhi chero vakanzi vada kustrike vari kuponda vanhu vachikuwadza vanhu misoro vachiita sese tine mavhidhios akawanda anotirwadza anoitwa nemapurisa. Saka nhasi mupurisa hwana afa zvekuti nyika yezimbabwe ingachema ina ndingachemini tochemei because ivo vatoriwo mhandu dzedu vanenge vachirova munhu musoro semuka nebatonzik vanenge vachiti zvizodii vanenge vachititadzira upenyu here wemunhu iwoyo. Saka haizvoizvo ndezvavowo izvo hatitombonyanyi kubatikana nazvo itsaona yatosanganwa nayo but mapurisa dzitoriwo mhandu dzemaseviriyani.
Masera sevashamarari nongwarisai mose ndichimutendai namanyuzi amunotipa ndichinzwawo zviri kuitika muZimbabwe. Ndini Douglas Fezi ndiri pamavitori panapapa ndichiti hepi hepi gore ija ndapinda mugore ija tinofarare tese.
Maswera sei pastudio 7 apo tinotenda nokuti panhau dzakanaka ana Jonga pandikandimire nana tanonoka wande tinokutenda nenhau dzamunotipa asi chinhu chinondinetsa chinondishamisa kune vanhu vezanupf kunonzwa mutungamirira achitaura kuti batsirai vanotambura asi yaakadzinga nezuro vanhu vamdc purezidendi wedichamisa achida kupa vanhu chikafu paifield up iye akadzinga akatuma mapurisa kuti adzinge vanhu zvinoshamisa kuti nhasi anozomira pamberi achitaura mashoko ekuti batsirai vanhu vanotambura chokwadi vanhu vezanupf vari kutanda botso zvavari kuita izvi kutanda botso kwavava kutoita dai hazviitwe nevanhu vane njere zvavari kuita izvi ndatenda hangu ndini James Mashiri ndiri pano paPretoria.
Makadiniko makadiniko wanamukoma tanonoka wande news crew renyu rese pavoa shona apo ini ndinoitwa Clive Chuma ndiri muEastern Cape muSouth Africa. Tinofara zvedu makorokoto egore idzva tapinda muna 2020. Ndanyanya kufarira zvangu kuti gore taritanga mvura ichinaya zvakanaka. Zvinodurirwa nevakuru vachitiwo kana muchinge muine chiitiko chamunacho chakafanana nekutanga kwegore muchipembera mvura ichinaya zvinodurira kubvuma kwevadzimu. Ai 2020 akatibata zvakanaka nemiwo akuchengetei zvakanaka. Muchitipakurira musanete tipakurirei mashoko tichinzwa zviri kuitika zvikuru sei munyika yedu yeZimbabwe umo. Mwari akuropofadzei ndatenda zvangu.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, isu hatina kwatakarerekera. Munofungei, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza nyika vari kutsvaka varwi vanopfurikidza mwero vanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab vakarwisa bhazi munzvimbo inonzi Nyongoro muruware Lamu muKenya vakauraya vanhu vatatu vamwe vatatu vakakuvadzwa zvakaipisisa. Muna 2011 Kenya yakaendesa mauto ayo kuSomalia kunorwisa Al-Shabaab zvakakonzera kuti varwi ava vatange kurwisa misha iri muKenya. Zviuru nezviuri zvevanhu vari kushanya pazororo kuAustralia vayambirwa kuti vasagare munzvimbo dziri padyo nekuvakira moto mumasango ekumabhazuva kwenyika. Pari zvino nezviuru zvevanhu vari kuedza kubuda mudunhu reNew South Wales, hurumende ichivakurudzira kuti vanhu vabve munzvimbo iyi vachiri kukwanisa sezvo moto iyi ichinzi icharamba ichiwedzera. Mutungamiriri mutsva achangosarudzwa muGuinea Bissau vaUmaro Embalo vari kupemberera kukunda kwavo kunyange hazvo wavakakwikwidzana naye vaDomingos Pereira vaenda kumatare edzimhosva vachiti sarudzo iyi haina kuitwa zvakanaka. Nemusi wechitatu komishini inoona nezvesarudzo muGuinea Bissau yakati vaEmbalo vakange vakunda vaPereira nezvibodzwa zvisere kubva muzana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove munyori wezvedzimba muhurumende yava Barack Obama vaJulian Castro vanoti havacharambi vachikwikwidzira mukana wekukwikwidza kuve mutungamiriri wenyika. VaCastro ndivo vega vechirudzi chechilatino vange vachikwikwidza mubato reDemocratic Party. Kupasa wapinda mkukufiza uku wakastru awana kumbo wana rutsiguro rwaka wanda vachungo wana chikamu chimwe kuvamuzana kana kuti 1%. Ukuwo variku kupiza mdemocratic party variku pura mkupiwa marini vanu nava Bernie Sanders abo vazivisa kuti mumwedzi mitatu ya pura vakapiwa mari nevanhu inopfuura mamiriyoni makumi matatu nemana emadhora kuti ishandiswe mukutsvaga rutsigiro. Pakupiwa mari nevanhu, vaSanders vanoteverwa naamai Elizabeth Warren avo vakapiwa mari inopfuura mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora, vachiteverwa navaJoe Biden avo vakapiwa mamiriyoni ari padyo nemakumi maviri nematatu emadhora.
What's your property?
Achibatsirwa naJah Prazer sezvo nguva yadi yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kutanga musangano waro wemazuva matatu muHarare. Mhuri yeZimbabwe inokurudzirwa kubatana kuti ikwanise kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti mosara zvakanaka.